very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 23 August 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Zimbabweans in the United Kingdom who walked about 105 kilometers for charity, as well as to raise awareness of the human rights crisis in Zimbabwe.
The walk that was organized by the Zimbabwe Human Rights Organization after months of preparation was done by 26 Zimbabweans who walked various distances from Brighton to London.
The walk, dubbed the Freedom Walk, also was done to show the world that Zimbabweans are resilient and passionate about their country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu vadiva vatereri nevatariri, nasi chirongwa ndechenyu Diaspora Live Talk Forum yedu yatinoita kana kuti dandaro ratinopinda tichikurukura ndezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemabasa akasiyana siyana. Hamunenge muchibata ikoko tizivisei tikurukure pano pachirongwa ndechenyu. Kana imi muri kumusha kuZimbabwe, aiwa hatikusiyei, pindai zvakare muchirongwa ndechedu ndechevanhu vese. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwakatorwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zvinogara kuLondon kuUnited Kingdom, zvakaronga kufamba makiromita zana nemashanu kubva kuBrighton kusvika kuLondon senzira yekusimudza nayo dambudziko renyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, pamwe chetewo nekupema mari yekubatsira vanoshungurudzwa zvikuru nehurumende, sekutaura kuri kuita varongi kuti vanenge vachibatsirwa nemari dzavanenge vachiwanawo kubva mukupema kwavaiita pakufamba ikoko. Hongu kune vamwe vakabudirira vakakwanisa kufamba 105 kilometers idzodzo mazuva maviri kubva musi wechishanu kusvika musi wemugovera. Vamwe vakakwanisawo kufamba makiromita mana, zvinonzi yatsika dope yanwa, kwete kufamba. Nyaya tinoda kukurukura zvazvinoreva nezvazvinobatsira munyaya dzematambudziko anenge achitarisana neZimbabwe. Pindai muchirongwa tikurukure, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba lamhlanje ke siyadibana njalo kuhlelo lwethu, uhlelo lwediaspora, iZimbabwe Diaspora Forum, esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, kodwa ke lani eliseZimbabwe liyavunyelwa ukuthi silingene uhlelo siphathisane ngengxoxo esiyaba silayo lamhlanje ke. Ingxoxo yethu imayelana lohambo olwenziwe izalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezihambe zona amakilomitha alikhulu ayedlula kancane ikhulu, i-105 kilometers zisuka eBrighton zisiya eLondon. Uhambo lolu ke lwenziwe ukubana umhlaba wonke jikelele ubone ukubana abantwana beZimbabwe bathi bona bathwele nzima ekhaya, akulalungelo loluntu. Njalo uhambo lolu ngolokudinga imali yokuphathisa abaswelayo. Sizabe sixoxa ke labanye abahambileyo kuhambo lolu, lokuthi ke umumo wekhaya onalo okuthiwa khona ulungelo liyachulwa nsuku zonke uminjani, Jonga?
Ndizvo zvo, Chris. Tatove nevamwe vakaronga nyaya yekuratidzira nemutoo wekufamba iwoyu, amai Rashiwe Baisai vari kuLondon, ndemumwe zvakare watinotiwo makorokoto vakakwanisa kunge vachipedza rwendo rwese rwe 105 kilometers kufamba pakafambwa ipapo. Taanavo muchirongwa. Ndivo zvakare vanove mubati wehomwe wesangano reZimbabwe Human Rights Organization. Tinogamuchirai paStudio 7 Live Talk, amai Baisai.
Aiwa, tinotenda vajonga.
Vateereri vangada kutanga kunzwa kuti chii chakaita kuti mutore danho irori rekufamba makiromita zana nemashanu rwendo kaurwu.
Rwedu rwakakurisa, rwakakura kwazvo. Chakati takuti siye suwadi kwa tisanga kwenye kwa kufamba uru. Kutambura. Kukuita mbobo ya Zimbabwe pasirofu. Kujika za waka gara. Daka batuwa jukuru seide. Kutambu wa daka inakuno wona. Wakanyoro wane mkobara mzi. Zimbabwe. Ano wabu anaka mekiru kwa kuzambi. Kasi mamerekiwe ku Zimbabwe. Kati zina kutoro kwa kwe minda. Yaka changa mna 1990. Saka ndabatwa unaro ndakava data kwa hindi wende kanda kura tizira nebuto kuti tizika uo kuti susu kutambura doni aiwa ndafuka kuti nduna kuti njite kura tizira ufangu uo kufamba saka ndadaro ndo pataka zi batana na mama Beck wakani batira ku kuro nda zira wakati ronde zera wakati basila kura ronde zira saka zira mba mwuraka pera umbaye mburi mla shivabu ndo pataka shiita kakata nga mwuraka pera kufambati na mwuraka mwure hindi asukuti mwurera pera nezi kakana taka ngumbatika nane utatina kuyaya kuzika nwa saka yaya nekuna kuti taka ngatia nguva mkutanga saka ta famba gorira pera saka pedzera ka ibaya ino tibiririra mujika ino yatigere ino vadiyo idati chindo ndo pataka gobishira asi gorira kapera yanga kati ngombe zvishoba pati yatakaita gore rino chido saka chiti chekuti tibatsirane seburi yeZimbabwe budo tribunika dzakapotera asi mujika dzakapotera tiri vanhu vari kutambura kude wangu wa sina hamba ya kutano kuna kutawara wanae kutu jambine sande jipi kude wangu wa sina hamba ya kutano kuna kutende ukina kutasa kutu zima chiro nima shere na akandai doosha kanyewe kutibaka ya kutu aywa idula kutu ndite jimbo kuna kutu kumbatira wanawe Zimbabwe mbuno ya kutu njika ya Zimbabwe chaya kutu kukwaya kutu isu nunguke ya katangani wanu wangu wangu kunze saka isu tika shambara na otu hizi kwa chini kunze aywa pasuru kutu kutuwa doosha kanyewe kutibata kutambura kurukuita wanawe Zimbabwe kudze kwa taka potera ne kutambura kurukuita wanawe Zimbabwe mujika ya taka chiza isi chino chenga chino chaka upotera saka nakati wengi iti changene wari kudze kwa chingere iko uko kwa batira mujia ya zao ndo chaka upoteri chika wa batira wane nima senti mashoma shoma ya kutima wakwa nise kurukuita na wane ne kuchaka upoteri wazia uti mwesete wani wanga shunishangeshu kangesha naka anu kuna kubatira wani wari kujika yenuwe Zimbabwe leburi osu kada iye judu zake zina kumunda kila kwa haka potera kwa ni isi kumatira haba za taka kumusha ni makanda dosha kani mkata dosha kani sundi na mkuti ni kuita chira kizuro ichi temu daka nga angarari mura kizira kuzira ni kuzira daka ngoti nilo kumatira mwe wangu wara kizira wadina o lasina muru okuti wani watari sade nashu wawone kukumbi wano matiro asi isu tukangetana isu tuwani kwa tuwana rumasiru ni kutitike tina kuwa masiru doku tanga kwa takaita
maita basa maibaisa iramba ya nyumuri parunare we are joined now by Mr. John Beck. How are you, Mr. Beck?
I'm very well, thank you.
I'm good. I think Mr. Chris Gande is itching to throw a question to you.
Already?
Yes, Mr. Beck, can you just give us a brief background on why this work?
Well, it's on several levels, really. Firstly, it's a symbol. It's a symbol and a comparison of what's going on in Zimbabwe, the hardship and the difficulties and the struggle that people face on an everyday basis. But it's also to demonstrate to the UK public a grand gesture, if you like, to bring it to public awareness. So there's a big plan to bring this to the attention of the general public in the UK, not just Zimbabweans, so that we can raise further money for the diaspora vote, and also the sort of we're trying to get improvements in Zimbabwe in terms of human rights. Obviously, the political system over there is just too corrupt to even talk about. but the human rights situation is diabolical in Zimbabwe, so
we can't
move on any further until things change significantly.
Okay. So far, how much have you raised?
Well, we only finished at the weekend, so we've got to collect. There's a lot of money to collect in, but we might be talking about £35,000.
Mm-hmm. Yeah. Now, do you see any? Since this is an awareness, do you see the British public becoming aware of the situation in Zimbabwe?
Oh, yes, very much so. And they are on an increasing basis. So in that respect, it's doing what we need to do. Don't forget, we also did a similar walk last year. And so, you know, people are starting to pick up. There's more and more groups involved. Last year's walk had an interesting rehearsal or play at the beginning. We had Peter Tatchell. I don't know if you know who Peter Tatchell is.
Mm-hmm.
Who's attempted to arrest Robert Mugabe twice in the flesh. So we staged a play for him to arrest him, third time lucky, at the beginning of the last walk.
Mm-hmm.
So these are symbolic things, and they may be, people might think that these are gimmicks or whatever, but at the end of the day, this is what works. This is what raises money for people.
Mm. Oh, okay. Thank you so much, Mr. Beck. Can you just keep holding? We have Mr. Silon Lunga. Ulunga, also South Africa. Umlalelo wethu wakuqala. Siyakwamukela kuhle.
Oh, yebo, sanibonani.
Yebo. Ungaphi kweSouth Africa?
Ngise North Cliff.
Okay. Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Kusho ukuthi ngigcine ngithole kuWhatsApp kudaba oluhambelana nombango wamakhosi, but manje sengithole kungezinye ngoba siyasacatshelwa ugesi la esikhona, so bengingayizwanga iradio, bengingazwanga manje uhleli phezulu ukuthi ngikhuluma ngani.
Oh, hayi, lapha sikhuluma nje ngelungelo loluntu eZimbabwe kule nhlanganiso ese-United Kingdom ebilohambo oloku kwazisa nje uZulu mahlayana konale e-United Kingdom lomhlaba wonke jikelele ukubana hayi eZimbabwe ilungelo loluntu kaliphathwanga kahle.
Ya, hayi, lapho ke impela nje ukuthi mhlawumbe makungakhona ukuthi sisizakale ngaleyo ndlela makukhona abasibonayo vele usizo esibhekane nalo.
Mm.
Kusho ukuthi ilungelo loluntu vele nje hayi ukuthi aliphathekanga kahle, alukho nje banhlobo nje, selokho nje kwathi u-freedom.
Mm.
Angaze nje ngibone nje neyodwa nje into kwaxabena nje ilungelo. Kusho ukuthi esikhathi ukuthi sinamandebeni, kusho ukuthi asizange saba nohulumente nje kahle kahle. Ma kuzofika lesi sikhathi ukuthi mhlawumbe sekunabahlaziyi nabo abahamba bebheka mhlawumbe bemamela izikhalo zabantu, nakho futhi uma kuyukuthi kuyokhonakala ukuthi zifike la kufanele ukuthi zifike khona, kuzwakale, kubonakale ukuthi abantu bakhala ngoba kufanele, ngoba siyabona nje vele ukuthi ngathi nentuthuko nje lokhu isetha nje siya phansi, isiba worse and worse. So mhlawumbe ma kungabe lowo mkhosi siwafika kwabanye abakwazi ukuthi bengasimela mhlawumbe sikwazi ukuthi nabe sithuthuke njengezinye izize, lokho kungabonwa kungabe into enhle.
Okay, hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu ngembono yakho.
Okay, hayi, ngibongile ba.
Regaiti mbodzokera kuna amai baisai vazhinji vangada kuziva vazhinji kuti imi muri kuratidzira muri ku United Kingdom kwamakafamba nekuita zvose zvamakaita, asi muchiti muri kuita izvi nenyaya yekuti muri kutarisa matambudziko ari kuZimbabwe, zvinozova neimpact sei kana kuti zvinozobatsira sei vanhu vari kuZimbabwe?
Kubatsira kwazvinoita vanhu vari kuZimbabwe sekuona kwangu nekuvamba kwatakazviita ndezvekuti pasi rose rikange raziva kuti tine dambudziko, nekuti kune vamwe vanhu vasingatombozivi kuti Zimbabwe iri kupi, nekuda kwokuti isu tikasimudza mazwi tikaziviko tinozikwa nevari kure, nekuda kwokuti tasimudza mazwi Zimbabwe inotanga kunyatsotarisiswawo kuongororwa kuti zvii zviri kumboitika munyika uyu, nekuti isu kana tafamba kudai tatsvaga mari seitsvaga kwatanga tichiita, tiri kutarisira kuti kune vanhu vari kusimudza avo mazwi vari muZimbabwe kare, bata budzi kwa wari kusagara na wari kutano sungwa woda kuziba badari uwe marijo kutuwa mbune mbujere na wani ni waiswa doo kwa tini katakata sana na kukuti doo vani matina kushanda na wati machana na wawo nekuchanga bari kwa tini ya tichita
Aywa, chirongwa chakana katunudaira kuti vamwe wari kunze kwenyika vachange wachi tevera o tsoka dzenyu wachi tora omatano iwayo. Maybe Mr. Beck, I can throw the same question to you that I asked Mr. Vaisai. What's the impact people demonstrated in London or in your UK? And you are saying you are doing this for people in Zimbabwe. What's the impact?
Again, it's the whole purpose is to raise the awareness to the UK public, because ultimately they can put their hands in their pockets and they're probably deeper than those in the diaspora. So part of the rationale is to just, again, raise public awareness, and the public are being engaged. We handed a petition in recently with 7,000 signatures to number 10 Downing Street here in the UK on a specific topic. And that's the sort of thing we're doing. So we're not standing about looking at people. We're actually engaging with people, explaining what the things are about. We're leafleting them. We're gaining petitions, signatures for various causes. The word is getting out of what's going on. And that's our basic purpose, is to raise awareness. And again, not just in the UK, globally. I mean, we have quite a few media outlets for ourselves. The mere fact we're on VOA today is actually helping us, isn't it? And we're in various Zimbabwean newspapers. We've got our own platforms on social media, websites and the like. All of this is part of the overall concept and the overall strategy to promote the situation in Zimbabwe that needs addressing, and addressing seriously and addressing urgently.
Thank you so much. Please do stay on the line. Chris Nsandauya kwa urita na mkoma Donald wa hapa Runare. Nufunga di mkoma mambo macheta.
Halo mkoma jonga magadiko.
Ndagona ere kufembira kuti di mkoma Donald mambo mao.
Mafembere sama gona zinga itikita.
Aywa tiru wapenyu. Tiru wapenyu maita basa nekupinda pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu.
Ii ndiro fara zangu nezvakati wane vakafamba kusangaira vatete vamunavo ipapo apo. Ndiro fara nechirongwa chakadaro vamwe haungati kuda zvina zvingabatsira ku Zimbabwe kana kuti ku kana kuti zvingabatsira chiipa hurumende yacho kuti inganzwa sei ivo vari kure kudaro asi zvinobatsira. Ndoti ndiro fara zvafara nekata kamboenda vasina masa kumutsangano ikoko kupaka yako America vakatemwa nemazai paya zvinobatsira sezvakadaro. Kunyange ndevanonzwa kunyange ndepane penyuro ndakaterera kana zvirongwa zvinoitwa pamwe pamaprogram pa VOA makuseni kana kuti zvindoni nemuchinzwa zviita kwa maprogram zvakaita sana Light Netland Africa aya anenge achitaura zvakaita sezvo kurati kutaurika kwa zvinenge zviita kupindawo muzheve dzevamwe vanhu vari kure vane nyika dziri kure vanga vasingazivi kuti chii chiri kuitika muZimbabwe exactly iye ndinokurudzira kuti zvakadaro zvikwanisike kuitika zvakaita kwa nyika dzakaita sana South Africa Botswana dziri padhuze nayo Zimbabwe yacho zvekuti kana zvikaitika zvinenge zvine impact yakanyanya dani kana zvikaitwa zvine vari kure asi tinokofara kuti vatitangira vavamba zvinoita sezvo kuti zvitwe zvakaita muno muntu wapasika muna vazimbabwe vakawanda muno vachiinda kuembasi kwacho ikoko vachidi zvinoreza awareness kunyika dzakawanda nekuvanhu vakawandawo vari kuzhe kwenyika kunoti ya ndozviri kusangana nevanhu vezimbabwe kuti vamwe vanhu hanyatiuziva zviri kunyatsoitika vanenge vachingoti meno vanongozvitorawo for granted but kana zvikange zvova kudai manje zvakakuratidza kuti vanhu vose vanenge vane kuona pamwe vari kuonera pamwe vachinzwirana panguva imwe chete zvakaita sekuti dambudziko ranhingi nhamo yeumwe hungu hairambi dzwisa dzasi kana vakaratidza kuderowo vari kulondon tinozvitenda nyange nemi mukoma jonga mukazviitavo ikoko tinofara chaizvo ngoma nokuti nhamo yemuzimbabwe ndeye mwana wese wezimbabwe nokuti nyange nyari kuamerica kune hama dzake dzakasara kuno zvinoda kuti paanenge achitumira kutambudzika kuri kuitika kuno kunoafekta nyange nemi murika uko nokuti mucharamba muchitumira ekuri kuti nyika yakanakawo zvezviri nhani saka tinotenda chaizvo nesu zvakaitiwa izvozvi zvinofara chaizvo nedanho ravakaita initiative yakanaka zvingamboiti nokurudzira kuti vamwe vari munomu varambe vachidi vaonewo kunaka kwezvinhu zvakadaro tikwanise kumacha nyange tikamacha tiindei tiri tichifambawo muno musouth africa vanozvihwawo nekuona chero vakati havatidzi asi zvinenge taratidza kuti tataura.
Aiwa ndizvozvo mukoma Donald ndinodavira kuti amai baisai vanzwa muchisvitsa mashoko ekuatenda neurongwa hwakaita.
Ndotenda mukoma Jonga namukoma Grisi papo mufarise tatenda gumbo retimu yese.
Aiwa tinovafarisa. Thank you so much. That's one of our usual callers, Donald Mamboma, who is based in South Africa. And he's saying kudos to the organizers, the Zimbabwe Human Rights Organization, for coming up with such a way of demonstrating against what he perceives to be a bad system in the country, and is urging other Zimbabweans in the diaspora to take a cue from those in the UK who walked 105 kilometers. But Chris, can you walk 105 kilometers?
I don't think I can anymore.
Yes.
So, Mr. Beck, what is the way forward now after the walk?
One of the several campaigns. 105 kilometers or 65.6 miles to those in the USA is a very long distance in one go. Rashi and Patience and Salom did it in 28 hours. Hmm. So no stopping, just continuously walking. We walked over some magnificent hillsides in the South Downs of England. We had organized drone footage to video us coming up the hill and going over the top, which will be published shortly. And we also had a stand at the Zimfest Festival, and we presented the medals and the cups on stage at the Zimfest as well. So, again, as a campaign, that's the extent almost of that particular walk. But most of the people would like to do more walking. We're now setting up regional micro-walk arrangements around the UK for people to keep in practice and in trim and to burn off all that sadza they eat so much and things of that nature. So that is just one aspect of what we're doing. The other thing we do, we obviously we usually camp outside the embassy in the UK in London. We have various other events around the UK. We came up with a concept called Take Two Zimbabwe. What independence? We questioned the independence. And again, that was a series of events starting on the 18th of April this year that we took around the UK. And again, public awareness was part of the attraction of that. On the 30th, we are marking International Day of Forced Removals and Deportations at the United Nations International Day of Forced Disappearances. And we're going to be outside the Zimbabwean embassy pointing out that they are one of the worst offenders in this particular genre of political intimidation. And again, it's specifically against human rights to take away life, take away freedom, and to do these things. So there's a whole scope of things. We're not a one sort of trick army type of thing. We have lots of ideas, lots of innovative ideas, because we need to engage the public, and it's more of a gigantic marketing exercise than simply a pressure group. And like any pressure group, we have to get the message across to a wider audience as possible. And our view is that audience is the United Kingdom, the USA, Canada, Australia, South Africa. That is our audience. That is our main audience. And there are Zimbabweans in all those countries completely disenfranchised from all sorts of things. And we've got to both appeal to them and appeal to those that are around them, so that we get a wider remit as possible to pressure the government there in Zimbabwe. I don't believe they'll take any notice of anything we're doing. I don't think they're of that type. But that's another story.
Hmm. Thank you so much, Mr. Beck. Please do stay on the line. Chris, we are joined now by another guest. That's Ms. Mabel Kahia. Welcome to our program.
Thank you very much.
Maybe you can also start by telling us what part did you take on the walk? Did you participate?
Yes, definitely. I did participate. Oh, try and stop me. The cause and the awareness and the campaign for freedom and all aspects of what freedom means to people is definitely something that's dear to my heart as a Zimbabwean, and because the fight for freedom is real. So I did take part. Yes, I did.
Mm-hmm. Do you see this doing anything to change things in Zimbabwe, to change things back home?
Sorry, I'd have to ask you to repeat that.
I'm saying, do you think this will have any impact on Zimbabwe's situation? Do you think the government will take heed of what you guys are doing there and then change?
Oh, I hope so. Because what they would see is that Zimbabweans in the diaspora are not just sitting back and doing nothing about the situation. The walk in itself was, it was painful. It was about endurance, and it was also about perseverance. So if it doesn't change the government's focus, it may change Zimbabweans in the diaspora focus. Because for those that took part, that pain, you know, and to have it, most of us had blisters, had sprains, you know, it meant a lot.
Mm-hmm.
So their fight, like my fight for freedom, has probably been hyped up even more because of taking part of the walk. It makes the situation at home even more real. The tears and the sweat that comes into it, because it is nothing really compared to what people at home are going through. So, yes, it should change something. If not them, it will start with us. It will start with me individually and everybody else who took part and everybody else who could, who support, you know. Like, we know for sure that loads of people have been talking about it, and others want to take part, and others were really saying, what a great cause. It starts there.
Hmm.
It starts there. And after a while, it will get the government a bit unsettled or disgruntled, because we are changing people's mindsets. We're getting them to feel that pain as well, you know, for themselves, to do something worthy, not just for themselves, but for their brothers and sisters out there, their kith and kin, and their relatives, you know.
Mm. Now,
leave no man standing. That's what it's about.
Yeah, now, Ms. Kahia, can you tell us why we understand only 26 people took part? Was it by design? You didn't want a whole army of Zimbabweans marching from Brighton to London, or there were no takers? I mean, was it by design that you had only 26 people?
We had more people signed up for it. Unfortunately, with life, some things do come up, and some had to cancel, others just because of their medical report and their GPs had advised them not to. But as it is something, one of our sort of new, I mean, it's been an annual campaign, it has been increasing in numbers. So with the success of this one, as was the success of the last one, the numbers are increasing. And with the publicity we have had this year round compared to last year, I'm sure it's going to double up again next year. People want to see it done first before they do it. So, I'm pretty sure we would have more numbers next year or next time if we do the micro walks in the different regions as well.
Okay, thank you so much, Ms. Kahia. I understand that you are having another engagement later on, or you want to stay for a few minutes?
I'm good to stay for a while longer, if that's okay.
Oh, that's cool, that's cool. The more the merrier. All right, thank you. But for now, we are turning to our caller, Silo Mlaleli, South Africa, uBhekisipho. Bhekisipho, siyakwamukela kuhlelo.
Yho.
Yeah, ungasiphi imbono yakho?
Hayi, ngibashayela ihlombe kulokho abakwenzile ukuthi babonise umhlaba ukuthi yona isimo sinjani eZimbabwe ngoba iZimbabwe abantu bahlukumezekile kakhulu. Ilungelo labantu liyaphulwa and eAfrika nje abakuthathi kangako amanye abanye abantu lamali daza khona but manje abantu bayahlupheka. Ma ungabheka the way like umama uGrace into ayenzile la izolo ubhuti uJimmy the way akebeka khuluma ngakhona uyabona nje ubana ivele nje ilungelo labantu abalinaki nje abayinaki abantu bayahlupheka kakhulu. And labantu abesezofika kumele ukuthi labo ma kulento embi abame ngeenyawo labo babuthane bazama ukuthi batshengisele ukuthi no ukuhlukunyezwa kwabantu akulungayo. People should unite against any type of abuse. Hayi ukuthi bathi ngoba lwakuhlukunyezwe ubani bayithulele nje.
I see. Okokuthi bengabuya bona laba abaqoqileyo uhambo lolu khona ngapho bethi hayi bhekisipho akungene lawe emgwaqweni uchaye la u 305 kilometers ungayingena yini la?
Hayi ngiyahamba baba. Ngiyahamba kade nje sigijima sikhula ngiyahamba nje.
Hayi see, hayi kulungile, hayi sibongile kakhulu.
Yebo baba.
Jonga another caller there who's giving kudos to the guys for the work.
Yes, that was brave enough. You know, 105 kilometers with their blistered feet. Miss Baisai. Hello, Miss Baisai.
Hello. Hello.
Oh, yes. People would have expected you, I mean, would expect you to, after walking 105 kilometers, go and hand over a petition to the Zimbabwean embassy or meet with Zimbabwean officials in the UK. But you didn't do that. Instead, you ended the walk in a park. May you explain why? Okay, Itaurai.
Tora chidado icho icho kuti regai chidopedzera kwai kude musical festival ye basi ye zvinhu zveZimbabwe nekuda kwekuti taida kuti tirakidze baZimbabwe vabwe vedu kuti aiwa tazai bodo budoya kunofara asi muchiri kuyeuka here kuti kumusha vanhu vari kutambura nebaka takada kupedzera ikoko nekuti baZimbabwe anga ari kwakawanda nekuti pane mafaro baZimbabwe munotiziya tinowana takaungana. Asi pakaita dambudziko rakaita sairo rekuti aiwa vedu weuyai tiite izvi ngatiratidzirei tiratidze bombo yepasi rose kuti Zimbabwe tiri kutambura havabudi havauyi. Asi mukavati tadeza soja navo vari kuya kunoridza mubanzi uyai tifare vanobuda kuchafararira nemhaka takada kunorakidzira pamberi pavo pavakanga vachiita ivo zvekufara isakada kupedzera ipapo tichivaridza kuti aiwa isusu tiri kuchema nenyika yeZimbabwe tiri kuchema nebombo yeZimbabwe yaparara pasi rose kuti isusu munozviziva kuti ini nyangwe ini dai ndakatorwa izvozvi ndikanzi ndiri kunogara mumba mabamakadzi wenyika ino ndinogara ndiri kurangarira kubva kwedu kunodyirwa mujojo nemhaka tiri kurangarira Zimbabwe nekuti ndiko kumusha kwedu musha mukuru hakuna kumwe kuri kwaungafarira pfuura kumusha kwako munhu yange takagara tikagarisika zvekuti makumba anonyungura mushuga musoro muupfu asi kumusha kwenyange kuine nzara unokufunga bedi nemhaka takada kunopedzera kufamba ikoko mupaki imomo.
Asi vakanga vaungana iva vakatambirawo sei danho renyu iroro rekufamba ivo vakanga vauya kunotandara kumafarwa?
Vakaritambira vakaritambira vazhinji vakutoda kuziva kuti tiri kuzvamisanei nekuti kuda vamwe vanhu vanenge vasingazivi kuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvatiri kuita zvekuti tiri kuratidzira kuti tinoda kuti vanhu vazive kuti kuZimbabwe kuri kutamburwa. Vanoziziva kuti kuZimbabwe kurikutamburwa, isu tinoziziva kuti kuZimbabwe kuri kutamburwa nekuda kwekuti kana vanhu vachishanda munyika ino vari kushanda zvakapetwa havana kuvaone vakaungana vachifara zvavanoita izvozvo hausi upenyu nekuti kana une upenyu unorongawo kuti regai ndimboenda kunozororawo kunoenda vamwe kumafura mhepo. Asi isu muri bombo yeZimbabwe chaiko kukudzai chokwadi vajonga tiri munyika dzino hauna musi wawakambozwa kuti ndine mari yandaungadzidza parutivi ndiroda kuendawo kunofara kumafura mhepo kunoenda vamwe kunana Germany kunana Spain kupi nekuda kwekuti unenge uchifunga kuti zvino mari yeseyo ndikaenda naye kunofara kuSpain ko vana vanzvadzi kana vana vandi vari kumusha avakuenda kuchikoro ndikatovapa mari yavo vanoenda kuchikoro membaka tiri kushanda zvakapetwa kawandisa pamusana pekuti tiri kubatsira kumusha kwedu asi Zimbabwe kukange kwanaka tikanga takasungana tikarivaka chinhu chimwe chete kuZimbabwe kukange kwanaka nesuwo tinozorora mashandiro atiri kuita akapetwa saka iko zvino vaakutanga kupinda mazviri kuda kuziva kuti ah muri kumbochwadisa sei zviri kuitika sei ndosaka takada kundopedzera ikoko.
Aiwa maita basa rambai muri parunhare Chris.
Yes, Jonga, let's turn back to Mr. Burke. Mr. Burke, are you still there?
Oh, yes, I'm still here listening.
Yes, Mr. Burke, we noticed that, you know, the Zimbabwe situation has remained almost the same for a number of years. And there has been this donor fatigue, and also, you know, people from other countries tend to see the situation as, you know, static. Now, do you see any changes, especially after this walk?
Well, no. The walk itself is, as I said earlier, it's more symbolic than anything else. I don't believe the regime is going to rush out and start panicking about what we're doing over here in this respect. However, this is a small groundswell which is required to start a small avalanche on a mountain. You need to push a pebble off. And I believe actions such as this and some of the other stuff we've been doing is helping that to happen, combined with 37 years of ZANU-PF fatigue, which is a lot worse than 105 kilometers of fatigue. You know, we have to keep the pressure on. Now, you know, anyone can speculate what's going to happen within the regime at the moment, and there seems to be some underhand actions on at the moment of internal strife. So, you know, anyone's guess is what will happen. But I certainly don't believe our walk will make any effect on the regime at this moment. But we're not necessarily interested in the regime. We're interested in Zimbabwe itself. And to save it, it needs to be saved from the regime. It needs to be saved from the people who think they're running it, because they are simply, they're plundering it all the time. And we have to bring that. That is, you know, part of the message that we need to bring to the rest of the world, to wake up. You know, Zimbabwe has not stabilized. Their PR campaigns and propaganda ruses that are continually coming out of the regime and the regime's mouthpieces and agencies. And even here in the UK, we have ZANU-PF UK, who are there to simply smooth the path of anything that looks bad in Zimbabwe in the press and poo-poo ideas that there is any sorts of problems. And those have to be countered, and countered hard and fast. And we have various plans of campaign to out, if you like, the ZANU-PF UK simply a propaganda arm of the regime here in the UK, to make out that things are okay. Things are not okay. You know, everyone knows what's going on in Zimbabwe. Who's a Zimbabwean? We want to make sure the whole world knows what's going on in one of the world's worst economies. Zimbabwe and Venezuela are their joint bottom of the world tables. And whoever says anything different is just talking. They don't see the facts.
Thank you so much. Do stay on the line. We have a caller, Tina Mkoma Oswald Mapete. Magadi Mkoma Mapete. Hello, Mkoma Oswald. Oh, Nari ya undofunga ya ita mambara, kana tishitaura pachikuru. Anze ita mambara. Let me go back to Miss Kaia. Miss Kaia, there is also this issue of diaspora vote. What is your organization doing about it? People are fighting to have people in the diaspora be allowed to vote.
We are campaigning for the diaspora vote, as it is our right. If other countries, even African countries, are able to do that, there's no reason why we are not able to. The problem that I personally think is ZEC will not allow anything that is going to go against them, because they're ZANU-PF arm. So if the diasporans come together, if we unite and raise our funds to ensure that resources are available to enable us to have that diaspora vote, then we have to push it ahead as a united diaspora. Mm-hmm. We are still campaigning for it. We can't stop. Hope, there's still hope.
But is there any assurance that people in the diaspora will vote ZANU-PF out? Who knows? Maybe they'll vote to retain ZANU-PF in power.
Well, the millions that are outside of Zimbabwe are outside simply because they don't want ZANU-PF. It's because it was their way of protesting against ZANU-PF by walking out. The reason why they don't want to have a diaspora vote is because they know the millions will vote them out. And probably it will be less riggable if done in the diaspora. But they want... Yes, well, that's my take on it.
Okay. Thank you. Just a minute, Chris. I think we now have Mukoma Oswald Barunari. Mukoma Oswald.
Hey, magadi mgoma.
Dirwa penyu, nare tanzawati iliku nesa sakatata hati katumbo. Wisa ipasa, tisha kubata ezakari, pinda ya mshirongwa.
Ya, tinofara ni kupinda mshirongwa. Tikuwa sitiwa muatiri, wisi wakatiri. Isusu harikunze, sezo takarambirwa kuvhota kudai so chini chikuru chandinoda kutaura. Zvakatoitwa nevari kwamuriko kuBritain avo vakatogona. Tikufanira kutokontributa zvinhu zvekuti contribute something kuitira hama dzedu dzinenge dzabatwa dzichishungurudzwa nevanhu vari kumusha kuwe ZANU-PF avo. I once became a victim ndikamhanya a distance. Pasina transport yekuti ndikwanise kupinda mutransport ndichize chete vanava but I think because tine vanhu vari kukwanisa kufunga kuti vacontribute something chekuzobatsira hama dziri kutsanobata basa kumusha isitiri kunze kwatiri kunoku kipoise tinohwina chete.
Aiwa, hanzi chiri musaka-saka chinozvinzwira. Ndinodavira kuti vatiinavo vari kunzwa zvamuri kutaura pachirongwa. Tina amai Baisai, tina muzvare Kaiya, tina vaJohn Beck, vese vari kunzwa zvamuri kutaura. Asiwe imiwo kwamuri ikoko zvii zvamuri kuitawo nokuti kugara nhaka huona dzevamwe maona zvaitwa nevari kuUnited Kingdom zvii zvamava kuitawo imi makamaonawo mukana.
Inini ndiri kuda kutomboenda paground pacho paweekend yatiri kutosvika iyoyo, ndoda kutomboenda kuZimbabwe kwacho kutomboonaona kuti zvii zviri kunyatsotora nzvimbo
kumbonofeyafeya uko.
Ya, tichimboenda kumusha chaiko chaiko tingononyatsonova kunzwa kuti vanhu vakuru vachinja chaizvo chaizvo here. Kuti vanhu vakuru ndo vabereki vedu mumamisha umu ndo vanenge vasara vakabatirira.
Aiwa, ndizvozvo. Tine tichizongokudaidzai pachirongwa kana madzoka kuti zvii zvamakawana motizivisawo. Maita basa zvikuru, Mukoma Oswald.
Ndatenda hangu.
Thank you so much. Chris, you wanted to throw a question to
Mr. Kaiya. Yes, Mr. Kaiya, you would think that you are still campaigning for the diaspora vote, but is it not a done deal now that Zimbabweans won't vote from outside the country?
I think the problem as well is with us as Zimbabweans. We allow a lot of rubbish, for lack of a better word. We allow what they tell us. You can't do this, you can't do that, you can't do that. But there is nothing that's lawful about them telling us that. That's why Zimbabwe is partly in the situation that it is. We have to come to a point as citizens, as united citizens of Zimbabwe, to say, right, there is no way that this regime is going to okay something that is legit or legal, because they are only interested in their looks. Once we have that attitude within us, you know, that willpower to say, right, there is no way we can go ahead like this. This is how it is lawfully.
Yeah, we are all ready to be told what we can do, what we cannot do. But the people telling us that are the very crooks who are running the country.
Mm.
We need to stand up as Zimbabweans and say, no, we're not taking that anymore. You cannot tell us we cannot do this, we cannot do that, because the Constitution says, because rightfully this is my right to do A, B, C. We have to defend our rights. We have to defend our Constitution. We have to defend our civil rights as well. As a people of Zimbabwe, we are to recover down very quickly.
Mm.
Once they're told, oh no, you cannot do that. They'll always say that. They have got their own interests to protect.
Mm. Okay, Jungle.
Oh, thank you so much.
We need pressure.
Yeah.
We mount pressure, pressure, pressure. They will eventually have to listen.
And the fact of pressure. Okay, let me go to Mr. Beck. Mr. Beck, Zimbabwe Human Rights Organization has been instrumental in providing a platform for activists to raise issues with the authorities. Are you seeing any positive results as of now?
Well, it's very early days for us. The organization was only formed in October last year. So we've done some quite significant materials. But, through back channels, we've heard that we've really annoyed some certain types, certain people in certain positions, which is really nice to hear, particularly when we handed in a petition into 10 Downing Street, which was regarding the diaspora voting effect. And just to sort of... amplify the last caller's situation about the done deal on the diaspora vote. Yes, certainly the ZEC has said no way will the diaspora vote, basically because they don't have a mechanism and they don't want to employ a mechanism. But it doesn't actually stop the diaspora having their own mechanism to vote, because on the international scene, that would look a bit ridiculous, wouldn't it, if the diaspora voted one way and internally there was another big vote completely in the opposite direction. It would call into question a whole ethos of the ZEC and their impartiality, or simply their lack of the impartiality. And the ZEC themselves are creating rules and restrictions to minimize the number of votes. I mean, the voting registration still has not started. People should be panicking at this stage, because it will not happen. And I don't believe that the voter registration will be anything more than a sham. And then Mugabe will probably call for a February election, when only the ZANU-PF data has been put into the system and only ZANU-PF voters are in the system. And to me, that is a real risk. That's why we want an independent vote. We're not interested in ZDC, because they're not interested in us. So we're running a campaign to have an independent diaspora vote, and registering each Zimbabwean with proof of their birth certificate, and we need to prove that the person holding the birth certificate is the person who was born, and registering them on our own BVR system on the cloud, and we will then offer various options on voting scenarios. We might have to incentivize Zimbabweans to do that, but we want as many Zimbabweans in to be registered to vote on our system, and forget ZEC. ZEC is a corrupt outfit. We just don't know what's going to happen with their BVR system and what they're planning, or even it's so late. The BVR system should have been in place a year ago. You know, we're talking about nearly a year away now for an election, and there are no registration mechanisms whatsoever in a country. It's laughable. And you know, we want to laugh out loud at the Zimbabwean ZEC.
Yeah.
And as a campaign, that's what we ought to do, you know, laugh at the ZES.
Yes.
Maybe that's another campaign, laugh at them, because they're incompetent. No voter system on earth should be this badly organized.
Mm. Thank you so much. Do stay on the line. Tine Mutereri, Christian Angelos Kubotswana. Magadi?
Baba Morite.
Magadi, go renew.
Mushimuraide.
I want to rumpe nyunda gone here kudai za zita iru Angelos.
Yeah, that's the American version. Nikungo tumazunda ura jishona je. Angelos.
Who is Angelos?
Angelos, na.
Aiwa maita basa kupinda pachirongwa tipeo za muinazo.
Kuti chirongwa na juba trapa msoro cheche. Kwa mwene ya soso msoro inyaya.
Msoro inyaya tine watu kukurukura na uwa ripa noparu na are wadare. Ndewe sanga nuronzi Zimbabwe Human Rights Organization. Vano gara ku United Kingdom ku Britain. Sondo rapera ili mkupera kwe sondo pa weekend hapa kubansuwe chishanu kushika msuwe mgovera waka paka wani kwa Mazimbabweans wani kwa nangita makumi maviri ni watana atu 26 wachifamba 105 kilometers kubakuno nzi kubrighton kuenda ku London senzira yebu usimu zana ya awareness nyenya ya ze kuzero ze wano Mzimbabwe pamwecheteo ni kupema maari kubasira wano warukushunguru zwa Mzimbabwe saka ndonya ya tu kurukura kutitinzwe uti zvino zvinobatsira here kana kuti kungofamba kukuti vanhu vanenge vachingoona kuti vanhu vari kuzviitira kugwinyisa muviri asi ivo vari kutaiwa zvino zvinobatsira padiki ipapo panenge pato gejo rinenge ratopinda mundima saka ndonyaya tiri kukurukura.
Okay. Newcomer again, ndinonyatsopata nemuchaitezvo.
Zvino mukoma tinoita kupedzera nguva kwamurika tichida kupawo vamwe mukana wekuti vange vachitaura nyayanga iri yekuti Mazimbabweans ari kuUK vakafamba 105 kilometers nzisenzira yekudemonstrator nyaya dzehuman rights kumusha abuse pamwe chetowo nekuti vange vachireiza mari yekubatsira kucharity ndo nyaya tiri kukurukura ndo vatinawo pachirongwa varongi veurongwa ivo. Saka imi kana mune mbunze ya muda kuwa hapa, kana mune kuda kuwa korokoteza, kana kuda kuwa tenda ni basa rawari kuita. Ndo mkana wa mwina wa iwo. Ah, nare ya wa inenge ya vya zima. Rigaichi ya toyo kunyori ratamba. Tuwa sana ngurire Krista.
SMS jai.
Yes.
Chungami if you can go back to Mr. Baisai.
Yes. Amai Baisai, ndino davira kuti wakawanda. Wanu shamisika kuti. Amai Baisai waka famba 105 kilometers. Kaja ni inyai matuzu. Ne matambu ziko. Nekuziko famba mshine 105 kilometers. Zinu sama ama garamu shite herezi kusimbisa nyama ish. Kana kuti musu wa maka mgo shipira kuti nasi ndiru kufamba 105 kilometers.
Pataka zvitanga gorapera ndari munhu angu asinga farira zvekukwira muchovha nei ndaingove munhu ari kufarira zvekufamba famba kwese kwese kwandinoenda ndizvikwirawo muchovha apa neapa asi pataka zvitanga chaipo ndandisati ndanyatsosimba kuti ndikafamba mufambo wakakura kudaro ndakatanga zvino kuti ndichizvibatsira kuti ndoda kudzidzira kuti ndikwidze makata ndidzike makata nekudii zvese izvozvo ndichipinda mazviri kuti ndiyatsonzwa kuti makumbo angu anonditendera here kuti ndiite zvinhu zvakadai asi ndakaona kuti ndichinazvo zvichirimo ndikubuda ndichiri kuchikoro ndaidai mhanya mamarathon saka ndakunyanya kuzodonoka kudzoka mukati zvamamborera zviya kuti muziwe dziwe weparuvaredhiyo mufambi wayo nekuda kwekuti ndakanga ndiri munhu aibhombanya kudaro zvakabva zvadzoka ndobva ndaona kuti aiwa ndichinazvo handina pandakanga ndakamboti ndakatambura kana kuti ndakarwadziwa netsoka kuti dzakaita maduzu kana kuti dzakadii handina kana kamwe chete ndakatofumba nesvondo yacho ndakatofumba ndotofamba dzimwe mamwe makiromita 7 ndichiti nekuti handigoni kuti wabva mukufamba unobva wangozorora ipapo aiwa unozvikuvadza saka ndakatoti mangwanana rungwanani rwacho ndakatomuka ndotofambazve kuti ndione kuti aiwa njama dzangu dzidzokere panzvimbo nekukasika.
Tinoona kuti muri vaviri kana vatatu vakakwanisa kufamba 105 kilometers kunosvika kumagumo. Makanzwa sei muri mumwe vanhu ivavo?
Nekuti takatiri vanhu vakanga vazvipira kuti zvatiri kuita kaizvi tiri kuratidza kutambura kwatiri kuita isusu vari muno kudiaspora nevari kumusha matambudziko avari kuita kuda vari kutimusha zvakatonyanyisa saka nekuzvipira kwatakanga taita ikoko kuti tiri kufanirwa kutofamba kuti tipedzenezi takambofamba tichizvuva makumbo vakanga vachizvuva tichifamba makatota tichifamba takafamba neusiku nekuti hatina kuzorora
atina kutozorora nekuti matambudziko ari kumuka haana zororo nemhaka takazvipira kuti hatisi kutozororawo nekuti izvi zvatiri kuita zviri kuratidza zviri kuitika kumusha nemhaka tisina kuda kuti timire nekuti kumusha zviri kuitika kwazvisi kumira zvichiri kungoenderera mberi saka nesuwo nekuti takaita zvipira tiri vatatu kudaro vakadzi vatatu vakafamba takati hatimiri kusvikira tasvika kumagumo kwekwatiri kuenda asi nechivimbo chekuti takanga tazvipira takanga tiri vanhu vazvipira kuti tapinda mazviri takarwadziwa zvedu asi hatina kunyanya kuzorwadziwa nekuti taizvipa kugadzikana mukati mehana tichiti ko vari kumusha isu tikarwadziwa nekufamba kwatiri kuita ko vari kumusha upenyu hwavo huri sei ngatiendei mberi tiri vatatu kudaro taitosumudzira kana kuti aiwa ngatiendei mberi ngatipedzisei ndima tiri kufanwa kutoipedza ndima iyoyi saka takazosvika zvedu unoziva kuti unosvika pakudeta wozonzwa zvesimba raakudzoka wotoona aizvi zvandaa kutofambisa zvii ndo mararamiro atakaita pakufamba kutakaita nekuti takanga tiri vanhu vakanga vazvipira nechino chakanga tinacho mukati memwoyo kuti tiri kufanirwa kuratidza kuti isusu kumusha kwetu tiri kutambura munoziva nguva yayapatedhiya kusouth africa vanhu kuno kuengland kuno vanhu vairatidzira vanhu vakaratidzira kusvika nyika yose pasi rose raakuziva kuti kusouth africa ndokumamirira kwakaita kusouth africa ndokwamirira kwakaita nemhaka isusu takatorawo kufambawo nekuti tiri kutoda kuratidzira kuti vanhu vatozoziva pasi rose kuti 105 kilomita dziya dziya dzatosimudza kuti vari kucanada vaakuziva kuti kune vanhu vari kutambura kuzimbabwe vari kupi nekupi vari kunyika dzese dziri pasi rose dzakapoterera kunova ndiko kune mazimbabwe dzakawanda nekuti hakuchisina nyika yamunoenda isina muzimbabwe nevajonga nyika yese kwauchaenda nyange ukaenda kuiraki kune hondo chaikonodzwa kuchitonzi makadii
zvakanaka chaizvo rambai henyu muri parunhare amai vaisai taita mumwe muteereri ari kuda kupinda pachirongwa
siyamukeleke ushepherd maxen osebotswana siyakwamukela shepherd
yamukelekunyumza
ye ukaphi kwebotswana
nisesekule lapha duzele kwephikwe
duzele phikwe ungasipha imbono yakho
sibeuyabona sibili into ekhulunja kunqalo sibili yazi into esibili eqiniso sibili zisikuhlungu sibili ngempilo ethi siyiphila thina mazimbabwe sibili khona sibili kunjalo ekhaya kunzima sibili kumele kathi sizithengisele ukunzima okuthekhaya sibili ukuthi la abantu kukwanisa ukubona sibili ukuthi ezimbabwe bakumangaka kahle sibili because some other people babona bafunde bamazi ngentondibilivi kathi situation esezimbabwe ukuthi ingabe i-right kumbe ingalunganga
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu ngembono yakho okay. Yeah, Jonga, we are fast coming to the end of our show. Maybe we'll ask our guests to give us their last thoughts and we'll wrap up.
Yes, Ms. Kahia, your last words.
My last word is to encourage Zimbabweans in the diaspora, whether you've got your papers or not. We're all family. We all care about Zimbabwe. We need to put our heads together. We need to stand together and fight for freedom and liberation for our country. Please join Zorro.
Okay. Thank you so much. Mr. Burke, just one thought, and we are fast running out of time.
Just a quick thought. Let's have some of these walks repeated in Cape Town and New York and around the world, shall we? Walk for freedom. Let's franchise it.
Okay. Thank you so much, Jonga.
Hey, tunzwa kuna amai shokorenyure kupedzisira. Tipeiwo tinzwe.
Aiwa shokorangu rekugumisira ndere kuti Zimbabwe yese akapoterera. Ngatiratidzei kuti tiri kutambura. Ngatiratidzei kuti ugaro hwemunyika yedu hauna kunyatsogadzikana zvakanaka. Ngatibatanei tirwe chinhu chimwe chete.
Okay. Thank you so much. That was Ms. Rashiwe Baisai from the United Kingdom. We also had Mr. John Beck. And of course, Ms. Mabel Kahia, all from the Human Rights Organization, UK. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Tisakanganwa vateereri vapinda muchirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kande miri, tobatana muchirongwa zvinotevera.